your gangster move.
Was kidi nyazo cheka
kilaji pamuno fara no farao kana patino di watu huyao pane vari kuda piki timbo torwao davanda toona no di wao vamwe vekumuzo nyanya kusu wao saka nazi tava kuda kumbo farao mukangonzwa parikurira shimbo huyaiwo musafungire muri gure shimbo huyaiwo muzaita zvekufananidzira shigai pano parikurira pano zvavano tatinovaridzira shigai pano parikurira pano muzaita zvekufananidzira shigai pano parikurira pano zvavano tatinovaridzira shigai pano parikurira pano ekoza anotonga pamafaro ndini mambo vemafaro ndini anozodiwa pamafaro ndini anova nakidza ndini ndini ndoimba zvonakidza mumaspika ndodiwa nemunhu wese tava Harare kundosvika Bulawayo vaudze tosvika kwese vari kumachechi pasa pasa kumabhawa vaudze topinda pese pane zvirema mapofu hatisarure tofara nemunhu wese anigambozvore mumwe munhu kuzvita special mwari ndemunhu wese muzaita zvekufananidzira svikai pano parikurira pano zvavano tatinovaridzira svikai pano parikurira pano muzaita zvekufananidzira svikai pano parikurira pano zvavano tatinovaridzira svikai pano parikurira pano ekoza anotonga pamafaro ndini mambo vemafaro ndini anozodiwa pamafaro ndini anova nakidza ndini kana tikatanga pure zvatimire mari ikapera todzoka musakiye zvekunzi kune kutsamwa tizive totongonzwawo nevamwa tizive oskidiramba uchibika usamire panotyiwa munhu apa vaudze musamire tichangoramba kiri dzatidzime zvekurara pano gumbe zatisiye wona zvakunakidza zvinhu zviye kukanda ngoma kunge nyukliye zvabva zvandifungisa gore riye rengoma ndaimba aubamuriye muzaita zvekufananidzira svikai pano parikurira pano zvavano tatinovaridzira svikai pano parikurira pano muzaita zvekufananidzira svikai pano parikurira pano zvavano tatinovaridzira svikai pano parikurira pano ekoza anotonga pamafaro ndini mambo vemafaro ndini anozodiwa pamafaro ndini anova nakidza ndini ekoza anotonga pamafaro ndini mambo vemafaro ndini anozodiwa pamafaro ndini anova nakidza ndini.